Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera nakavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 23 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga anosunga nhengo dzesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe apo dzanga dzichiratidzira pamahofisi ebazi rezvemari. Murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya avakasungwa nezuro vanodzoserwa kuchitokisi zvichitevera kukundikana kwavo kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Hurumende inoti inokwanisa kuwedzera mari dzevashande vayo nezvikamu 46 kubva muzana. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anodzivirira nyonga nyonga nhasi asunga nhengo dzesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe apo dzanga dzichiratidzira pamahofisi ebazi rezvemari. Mapurisa aya asungawo mutapi wenhau wekambani yenyu Zimbabwe.com Leopold Munende uye anga achitora mifananidzo yazvanga zvichiitika. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa ange aine mboma asunga vanhu gumi kusanganisira mutori wenhau ndokuvakanda motikari vachienda navo kukamba yemapurisa. Nhengo dzeatus dzange dzichiratidzira dzichiti hadzisi kufara nemari dziri kutambiriswa varayiridzi idzo vati ishoma zvikuru. Atus yakabuda nedanho rekuti ichange ichiratidzira musi wavanotambira mari dzavo mwedzi wega wega senzira yekuudza gurukota rezvemari vamutulincuve kuti mari yavari kupiwa ishoma zvikuru. Vakasanobata chinzvimbo chemunyori muAtus vamunyaradzi ndawana vati vasungwa vanga vari pachirongwa chavo chavanoti funeral day icho chichange chiitwa zuva rega rega pavanotambira mihoro yavo.
Rongwa wakarongwa pamusoro pekuti madzidzisi vose vekumaruwa kana madhorobha vari kunyunyuta pamusoro pemihoro yavari kupiwa. Vari kuva kuti mihoro yavo haichapiwa, saka takaronga kuti zuva roga roga repay day rigova zuva ratichachema muhoro wedu usati kwani chauno usatenge kana chimwe chete zvacho chekuti tikwanise kurarama. Nhasi ranga riri zuva redu rekutanga kunoratidzira tiri pamahofisa ava mutulincuve vanove gwere gurukota rezvemari munyika ino vanove vakaunza zvirango izvo zvokugadzisa vanoti mamiro enyika kuvaka nyika yavo isingasanganisire vashandi vehurumende kusanganisira kunyanyisisa varayiridzi vemuno muZimbabwe.
Vandawana vati vanhu vasungwa vasati vatombosvitsa gwaro ravo kugurukota rezvemari vamutulincuve.
Vanhu tichangosvika pamaofisi egurukota rezvemari vanhu vachangotanga kuti vasati vatokwanisa kuenda kunosiya gwaro renyunyuto dzavo ndopapa vasvika mapurisa asi kubva vatanga kusvika vabata pasina chavati vaita tichingofamba. Vanhurupangosvika vangoitwa zvekumbunyikidzwa pasina kupiwa mukana wekuti vatsananguri kana pasina chavatoita vanhu vanga chiritongosvika chiungana.
Vasungwa vanosanganisira mutungamiri weatus vaobert masaraure gweta resangano iri vadag coltart dzimwe nhengo dzinoti vaandrew munguri vageral tavengwa vanational mudzitirwa trivin musokeri va Godfrey Chanda, Simon Drury, Shepard Dazvinga, pamwena munende wenyuzimbabwe.com. Mumwe anoshanda namunende vaKosta Ngomo vaudza Studio 7 kuti munende asungwa kunyange hazvo aratidza mapurisa magwaro ake basa. Sangano nomirira vatapenhawo vechidiki reYoung Journalists Association rashora kusungwa kwenhengo yaro munende, uyo anove mutauriri wesangano iri Conrad Gweru inhengo yeyoja uye anoti haasi kufara nezvaitwa nemapurisa nhasi. Gweta riri kumirira munende vaChris Mike vaudza Studio 7 kuti vaudza mapurisa kuti munhende ange ari kuita basa rake uye hapana chikonzero chekuti asungwe. Mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vatavani moyo vashora kumbunyikidzwa kuri kuitwa vatori venhau munyika.
Izvi zvinokanganisa kutapwa kwenhau. Hurumende iripo kuti itsigire basa revatapi venhau uyezve kuchengetedza utano hwavo nebasa ravo panenge vachiita basa iri. Taona kwenguva yakareba kuti mapurisa anenge ari kutora mutema achisa maoko kuburikidza nekumbunyikidza vatapi venhau pavanoita basa ravo. Mafiki maviri apfuura tatine imwe zvakare nhaurwa yakadai. Izvi zvinoratidza kuti nyika yedu iri kuremerwa nekubva muutapwa hwakare ichiedza kuti igadzire rakajeka ramangwana. Semisa Zimbabwe tinoti izvi hazvikurudzirwi, hurumende yedu ngaitsigire bumbiro riripo.
Zvichakadai, gweta renhengo dzeatuza Mai Beatrice Mutetwa vaudza Studio 7 kuti nhengo dzeatuza dzapiwa mhosva yepublic nuisance uye vari kunzi vabhadhare faindi. Kutaura kudai vachiri kumapurisa sezvo vasati vatora danho rokuti voita sei. Amai Mutetwa vati zviri pachena kuti kusungwa kwevanhu ava kuri kunze kwemutemo, nekudaro vave kuda kuvabhadharisa faindi. Mutauri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti nyaya yamunhende yagadziriswa uye aburiswa sezvo ari mutori wenhau. Vatiwo vacoltat vachiri kubvunzurudzwa nemapurisa sezvo vaudza mapurisa kuti igweta reatus, asi vati nhengo sere dzeatus dziri kupomerwa mhosva yekutyora Section 46 yemutemo weCriminal Codification and Reform Act. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Dare redzimhosva nhasi raramba kutambira chikumbiro chemagweta ari kumirira murongi wemisangano muMDC vaAmos Chibaya kuti vapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba kwavo.
Mutongo wedare achapa mutongo wake pachikumbiro ichi nemusi wemuvhuro, zvichitevera kupikiswa kwaitwa nehurumende ichiti vachibaya vakapiwa mukana wokuti vatongwe vachibva kumba kwavo vanogona zvikare kupara mhosva. Vachibaya avo vakazvipira kumapurisa nezuro vachibva vasungwa vamiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi vachipomerwa mhosva yekutadza kumisa kuratidzira svondo rapera muHarare uko kwakanga kwarambidzwa nemapurisa. Asi gweta ravachibaya vaobeshava vaudza dare kuti vachibaya vanofanirwa kupiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso sezvo vakapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso pane imwe mhosva huru yavari kupomerwa yekuda kubvisa hurumende zvisiri pamutemo. Kutaura kuno, vachibaya vakaisa gwaro ravo rekufambisa mumaoko edare sekutarwa kwazvakaitwa sezvimwe zvezvinhu zvavanofanira kuita apo vanenge vakamirira kutongwa pamhosva yavakasungirwa munandira gore rino. MDC inoti pane nhengo dzayo dzinodarika 160 dzakashungurudzwa nemapurisa kana vanhu vanofungidzirwa kuti vasori kana mauto mukati mesvondo rapfuura. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Zvichakadaro, imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inoti zviri kuitika munyika panguva ino zvekupambwa pamwe nekushungurudzwa kwevanhu uye kusungwa kwevashandi vemasangano akazvimirira pamwe nevemapato anopikisa hazvina kusiyana nezvaiitika munguva yeutongi hwavaRobert Mugabe kana vaive mutungamiri weRhodesia vaIan Douglas Smith. Dr. Pedzisai Ruhanya vari kuita zvidzidzo zvepamusorosoro paUniversity of Johannesburg muSouth Africa vanoti zviitiko izvi zvinoratidza kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukunda musarudzo dzakaitwa gore rapera, izvo zviri kuita kuti varambidze vanhu kuungana vachitya dzokororo yezvakaitika muna Mbudzi 2017 apo vaMugabe vakabviswa pachigaro. Dr. Ruhanya vanoti vatungamiri vemuZimbabwe vachazopepuka chete kana pakazoita mumwe wavo anosungwa achimiswa kumatare akaita Sere the Hague achitongwa nemhosva yekutyora kodzero dzevanhu. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yataita navo.
Zviitiko izvi zvinobudisa pachena kuti utongi hwaMnangagwa
hauna kusiyana neutongi hwaMugabe hwekumbunikidza vanhu hwekudzvairira vanhu uyezve utongi hwaMnangagwa hauna kusiyana neutongi hwanga huchiitwa muRhodesia hwezvakasadzisa kuti vanhu vazoenda kuhondo kunana Mozambique nekunana Zambia dzianga riya yekuti kodzero dzevanhu dzanga dzisingabvumirwi nana Smith kuungana vanhu vanga vasingabvumirwi kutaura vanhu vanga vasingabvumirwi vanhu vaitopondwa vanhu vaiwa mumajeri saka zvese zviya zvanga zvichitaurwa naMnangagwa kuti ini dispensation open for business there is open for violence and this is a new deception saka vaMugabe ndinofunga kwavari nomukadzi wavo Grace Mugabe vari kufa nekutoka kuti maZimbabwe chigo chamakaita muna November 2017
saka zvinosiya papi hurumende yavaMnangagwa
zvinoratidza kuti vaMnangagwa maelections e2018 havana kuahwini saka vari kutya kuti vanhu vakaramba vachiungana havazi kuti zvinhu izvi zvinozoperera nokupi nekuti pachavo muhurumende yavo vanoziva kuti zvakaitika muna 2018 hazivi izvozvo zvine zvivanhu saka noruzivo rwavo urworwo ndo runoita kuti vaone sekuti vanhu vakaungana pamwe vanopedzira vaita zvakaitika muna November 2020 maitiro omunhu asina kuhwina maelection omunhu asingazivi kuti vanhu vanofungei plus chimwe ndechekuti vaMnangagwa vatererwa kuti vogadzirisa zvinhu sei nekuti kusungwa kuri kuita vanhu hakusi kwokugadzirisa maproblems evanhu
tiri kuonawo masangano nenyika dzekunze vari kusoropodza zviri kuitika munyika uye vari kukurudzirawo kuti hurumende itore matanho tingaona here hurumende yavaMnangagwa ichipa nzeve kurudziro idzi
aiwa ZANUPF haitereri zvese zvo nokuti ZANUPF mukatarira zvikita zvekuti vanhu vanosungwa vanhu vanorohwa vanhu vanotozwa for ZANUPF izvi zvinhu zvidiki diki saka vanhu veZANUPF vanototi hapana chinoitika kwavari saka imwe problem hombe yatinayo ndeimpuni yekuti the justice system yemuzimbabwe iri broken ende kune vanhu vari above the law ende ivo vaMnangagwa vanozviziva kuti hapana kana chinotoitika vanotozomuruka kana imwe nyika ikambobata kana umwe mukuru wevanhu ava akamboapiya kwakafana nekunana international criminal court kwokunana hege achitonga ndokuti vavhunduse
vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachiita zvidzidzo zvepamusorosoro pauniversity of Johannesburg muSouth Africa Dr. Pedzisai Ruhanya vari parunare muSouth Africa makare nestudio 7 Sangano reApex Council iro rinomirira vashandi vehurumende rinoti nhengo dzaro dzasangana nhasi nevamiriri vehurumende pamusangano weNational Joint Negotiating Council apo hurumende yaisa patafura zvikamu zvinoita 96 kubva muzana zvekuwedzera nazvo mihuro yevashandi vayo kutanga mwedzi uno asi sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vanoti vakumbira nguva yekuti vambotanga vanzwa kubva kunhengo dzavanomirira vasati vatambira zvauya zvakapfumbatwa nehurumende izvi amai Alexander vanoti mushure mekunanganidza mari yauya nehurumende iyi vaona kuti mushandi wepasi anenge otambira mari inoita 1023 RTGS dollars pamwedzi achikwira kubva pa582 RTGS dollars iyo vanoti iri pasi zvikuru vanoti ivo vashandi vari kuda kuti mushandi wepasi atambiriswe mari inoita 4750 RTGS dollars pamwedzi kuitira kuti akwanise kurarama zvikwata zviviri izvi zviri kutarisirwa kusangana zvakare nemusi wechipiri kuti zvione kuti zvingapeta sei nhaurirano idzi hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yataita naamai Alexander
hongu tasangana kumusangano weNational Joint Negotiating Council ndofunga munozava jonga kande miri kuti patakapedzisa kusangana government yaiofa 10% cost of living adjustment saka tasangana nhasi hurumende yabva pa10% ikaenda pa76% ichiti mari iyoyo 76% yetotal package yemushandi wehurumende ichitanga kubhadharwa musi wa1 August zvichireva izvo kuti August uno zvaatofamba kudai imari inenge iri juu kuvashandi kuti vabhadharwe for August
Ticharisawo amai Alexander kuti hurumende yasimuka kubva pa 10% kuenda pa 76%. Hazvisi zvinhu zvamunokwanisa here kunge muchitambira kana kurumbidza?
Zvinhu zvatarumbidzawo isu sevamanegotiators. Asi pakuzotambira apa, inyaya yekuti tinoita kudzoka zvakare kune vaya vakatituma. Nokuti havana kunge vatipa mandate yekuti tibvume 1023 for the lowest pay. Saka takumbira hurumende kuti timbotipai nguva timbonokonsulta mamembers edu. Saka tawirirana zvakare kuti tichasangana isine hurumende musa 28 August. Totaurirana isusu tichivaudzawo zvatinenge taudzwa nemamembers edu. Ende tinotarisa kuti meeting iyoyo kuda tinozosvika pekuti tingaona tinoshambisa sei. Kuti tobvuma here kana kuti tichanzaiwa rambai. Saka isusu tingori vatumwa tikabva kuvashandi vahurumende tichadzokerazve kuhurumende.
Mari iyi iri kusanganisira here mari dzekubatsirikana kana kuti 76% iri kungotarisa mihoro chete?
76% iyi maurikerwa yaiita ndeyekuti 76% yemari inotambira munhu zvese nemaallowance tongoti total package. Asi mari yacho inozobuda patotal package iyoyo yabviswa yese pasalari. Zvichireva kuti papayslip munhu achazoona iri salari chete yakwira asi percentage 76% ndezvese asi effect yacho inopinda pasalari. Munhu zvichireva kuti mari yehousing allowance icharamba iri payanga iri. Mari yetransport allowance icharamba iri pairi. Asi mawekerwa achaitwa kola ndeyekuti 76% yehousing transport basic salary asi increment yacho iri kuiswa pasalari chete.
Vanga vari sachigaro weApex Council amai Cecilia Alexander vari parunhare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Mitemo yemuNew Zealand inobata zvisarwa zvisiri zvenyika iyi haibvumidzi kuti vanhu vanobva kuAfrica nekuMiddle East kuti vatsvage upoteri munyika iyi. Asi vapoteri vane hama dziri munyika iyi vanobvumidzwa kupiwa upoteri. Mutemo uyu wakadzikwa muna 2010 pachityirwa kusagadzikana kwenyika iyi izvo zvakapa kuti New Zealand itambire chete vapoteri vanobva kuAsia. Asi vari kupikisa mutemo uyu vanoti mutemo uyu une rusarura uye unozvidza nyika yakapembedzwa nepasi rose mabatiro yakaita kurwiswa kwenzvimbo inonamatirwa nevanhu vechimuslim muna kurume gore rino apo murume aive nepfuti akauraya vanhu makumi mashanu nemumwe chete uye akakuwadza vanhu vakawanda muguta reChristchurch. Vapoteri vakabva kusomalia nekusiria vamwe vevanhu vakafa muchiitiko ichi. Vanorwira kodzero dzevanhu vaendesa gwaro renyunyuto kukomiti yeparamende iri kuziya mutemo uyu. Vakaremara vakawanda vanoti vatungamiriri vedzisvondo vanofanira kuvabata nenzira dzine chiremera kwete kuvasarura sezviri kuitika. Safari Njema anotipa nyaya inotevera.
Vakaremara ava vanoti vafundisi vedzisvondo havafaniri kuvatora sevarwere kana vaenda kunonamata kumakereke avo. VaHenry Kani vakaremara makumbo ese uye vanofamba nemadondoro. VaKani avo vanogara kuEpworth vanoti kuenda kuchechi kwakutovaremera nepamusana pemabatirwo avanosvikoitwa.
Ivo vanotitora kunge uya yecharity case. Tinofanira kunge tiri vanhu vanongobatsirwa vasina pavanobatsira. Izvo zvinoreva kuti isusu manje kana takuda kuchizviona manje hazvindipe mukana wokuti ndiite chinhu pavari. Hazvindipe mukana futi wokuti ininika ndiratidze kuti ndinokwanisa kuita zvimwe zvinhu kuti ndichangomirira kuita sei kupuwa chete.
Imwe nhengo yeTracy Nyakupinda Albino Foundation vasimba Nyakupinda vanotiwo vatungamiriri vedzisvondo vakawanda vanoratidza kuti havanzwisise kuti chinonzi urema chii.
Kana munhu akaremara in any way hazviroti akatukwa naMwari, nekuti shoko rinotaura kuti zvimwe zvakaitirwa kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Nekuti tinozoona munhu anogona kunge aine urema asi achikwanisa kuita zvinhu zvinoita kuti nevanoona vanoshamiswa nazvo. zino kana vatungamiri vemachechi manje vachizoona kunge hurema unoshoreka nyika ichionawo futi kuti hurema unoshoreka hapasina musiyano ka
vatanyaradzwa matongo avo vane makore makumi matatu ekuberekwa vane cerebral palsy vanoti nedzimwe nguva vakuru vedzisvondo vanogumburisa vakaremara nematauriro avo vanopase muenzaniso matsiurirwo avakaitwa nemufundisi pari pamuchato.
I experienced mumwe munhu akandibvunza kuti ko unonwire bia, you mustn't take bia with your condition of disability. And then I asked him kuti why musiti ndichateke bia, zvikanzi it might worsen the condition. And then ndakangomuti ndikabva ndangonyarara, handina kumboda kuagiwa naye.
Mufundisi weBoard of Christ Ministries International anoshandira ari kukuwadzana vatawanda matarirano avo vakadamburwa rimwe gumbo mushure metsaona yebhazi mugore ra2009. Vanoti vamwe vafundisi vanovaonera pasi asi vanongoramba vakashinga mukuparidza shoko.
Kurarama neurema imwe nguva munhu anogona kutarisira pasi kana kuti munguva wakatadzira Mwari, asi chokwadi chokuti icho Mwari even vanhu vakaremara Mwari anenge achingori navo, hazvirevi kuti vakatadza kana kuti imwe nguva vane zvavakabata. Inongori nzira yekuti Mwari angozara mukana iwoyo kuti udi upinde navo kuti vanhu vaonewo Mwari kuburikidza nemauri. Saka ndokuva kuti kuburikidza nezvandiri vanhu iko zvino vakutenda kuti munhu uyu ana Mwari nekuda kwaizvozvo.
Amai Enia Chimupeni vekuEpworth vanoti zvakawanda zvinoita kuti vakaremara vasade kupinda svondo.
Mumwe chinomukonzeresa kuti asaendi kuchechi akaremara, mumwe anotosiya shoko rinenge richiparidzwa namufundisi achingotarisa vakaremara vachingokwenyana kwenyana. Saka uye akaremara munhu ane pfungwa dzinenge dzako, akazviona izvozvo ka mangwana hauye kuchechi, anongoti ini ndikaenda kuchechi nezvaanenge achiita zvii, zisoro rinenge rangotarisa inini. Saka zvino zvingadikanwa pamberi paMwari, anzi ngatienda kuchechi ngatizivei zvataendera zvokunamata.
Mufundisi Wison Dutch veUnited Evangelical Church vanoti vakuona zvakakoshera dzidziso yezveurema kuzvikoro zveufundisi.
Hatina kumbenge takadzidziswa zvinhu zvakadai kunyange kumatheological colleges nekumaseminary mabibles kwataienda. Saka taingosiya zvakadaro tisina kana patinogara kana kutomboita kana kamusangano kane hanya yatingati concern. Kana saka uyavo ndizvozvo, kana akauya ndizvozvo. Saka ndinofunga kuti panga pane kukanganisika kukuru kwatakaita panguva yapfuura pamusoro pehama dzedidzi.
Mufundisi Dutch vanoti utungamiri hwemadzisvondo hunofanira kumira pachokwadi kunyanya mune zveurema. Zvikaramba zvakadai, vakuru vedzisvondo vachitambira dzidziso pamusoro peurema, remangwana revakawanda vakaita sava matongo navakani richange rakajeka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.
Munhau dzemitambo, chikwata chenhabvu cheCAPS United chine mukana mukuru wekuenda pamusoro petafura yeCastolaga Premier Soccer League. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ma Green Machine ayo ave naDarlington Dodo mushure mekurasikirwa naLloyd Tebwe nemvuro angangoenda pamusoro petafura yeCastolaga Premier Soccer League kana akakunda chapungu mumutambo wavo uyo uri muAscott Stadium nemugovera. Makepekepe ane mapoints makumi matatu nemana, point imwe chete pasi peFC Platinum, zvekuti kukunda kwaiwo chikwata cheAir Force of Zimbabwe ichi kunosiya yave nemapoints maviri pamusoro peFC Platinum iyo iri kutamba mutambo weCup Champions League nenyasha Bullets yekuMalawi muBaba Field Stadium mangwana zvekare. Mutambo nechapungu ucharatidza zvekare vateveri veCAPS United kuti Dodo anokodzera here kutsiva chitembwe uyo akasiya basa akananga kuHarare City mushure mekusimudzira makepekepe zvakasimba. Pamusoro pezvo, Magri Machine haasi kuda kurohwa nekuti Chicken Inn ikakunda mumutambo wayo neDynamos nesvondo. Magame Cocks anosvetuka makepekepe kuenda pachinhano chechipiri zvekuti Dodo anofanira kukunda kuti asanzi ndiye awisira Caps United pasi. Muteveri weCaps United Vajiva Smith vanoti Magreen Machine achange ari pamusoro petafura mukupera kwemutambo mangwana adambura chapungu.
Vachambuka vatikona takahwina ndirikona tichienda pamusoro pelogo ndirikona kuti timu yedu yakasimba izvezvi hakuna anokwanisa kurova Caps kana chapungu yacho varitotyowo varikuziva kuti Caps team yombe.
Mumwe mutsigiri wemakepekepe vaEdmond Jonifan vanoti chikwata chavo chakagadzirira zvakasimba mutambo uyu.
Gadziriro yacho yakakwana, takagadzirira zvakakwana paya zvekuti Saturday tokurova 3-1.
Mutambo pakati peDynamos neChicken Inn nesvondo uri kusangana vararidzi vaviri vachange vachishanda vese kumaWarriors, Joey Antipas naTonde Rindiraya. Asi mumwe mutsigiri weDynamos vaLeonard Nyakudzuka vanoti vachashandisa kuve pamusha kwavo kutora mapoints ese matatu.
Dynamos is going to win nesvondo because iri pa home advantage. Because team yakasimba mazuva ano. Tinowina zvakanyanya because hatina madraw, hatina malose.
Mimwe mitambo yeCastle Lager Premier Soccer League iriko yakamira seizvi. Mugovera Blue Chiefs versus Black Rhinos. Ngezi Platinum Stars versus Wange. Yada versus Herentals. ZPC Kariba versus Tier 1. Nesondo Highlanders versus Harare City. Dynamos versus Chicken Inn. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona musi wechipiri china nechishanu. Nasi tanga tiri kuenderera mberi tichinzwa zviri kutaurwa neveruzhinji pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika. Regai tiende kuvatsigiri vedu vepaFacebook page yedu yeVOA Shona tinzwe kuti vanga vari kuti chii.
Naitwa Laurent Magdalene Takarosa. Ndiri mukoche wemabiko ari kurongwa kuno kuNew York ekupemberera muzvare Telerite Trend muchinzvimbo chavapiwa kuno kuNew York. Chirongwa chatiri kuronga mabiko ekupembera mumwe wedu mukadzi weku anobva kuZimbabwe vanonzi muzvare Telerite Trend. Ko as iye zvino akamira zvakanaka mufunge. My friend vakatouya switch tatu vatomuno vakamirirawo ende varikunzwa rufaro nekuremekedzwa kwavakaitwa uye nekuti isusu wose vano vemuno vanogara muno muNew York nevamwe vese shamwari dzavo tarongo mabiko akanaka ekupembera nokufara navo.
Ngoni Nigel Simba ari pano, regai taure navo. Halo kola.
Hello makadizvo, muri kutaura neni, ndiri kubheira kuMozambique. Munoona nyaya iripo ndiri kuti mapurisa akushandiswa seweapon yekunyaradza vanhu kuti vasaexpresse mafeelings avo, vanhu vasaexpresse marights avo munyika yavo. Vanhu vari kunzi ngavanyarare vasataure zvichemo zvavo zvinovanetsa. Saka toudzani kana tisingakwanisi kuudza government, tinoudzani? Ndopane nyaya.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na 8 PM, apo tiri kutaura pamusoro pekupambwa kuri kuitwa anorwira kodzero dzevanhu munyika. Tabatashuka kumagumo ya chirongwa chedu, anakoneka ya nemufaro, ndini wenyu, jonga kandemiri, ndirimu Washington DC, ndi kusemi na ntunga milinkomo.
Soku isika tisenda baku VO.